manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nakawa tereri, tinosanga na zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chiwabvu 14, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Kwanza kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vosangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi-chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko aya. Vanhu vanorarama neurema nhasi vavhota muHarare musarudzo dzekutsvaga munhukadzi achatora chigaro mudare reSenate chakasiyiwa naSenatary Joyce Timire ava vakashaya neCovid-19 gore rapera. Chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars chopa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vari kusangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Musangano uyu uyo wakatanga nezuro uchipera mangwana unonzi wakanangana nekupa vechidiki mukana wekupana ruzivo mumafambisirwo esarudzo uye kukwezva vechidiki kuti vapindewo munyaya dzesarudzo. ZEC pamwe nemapoka akasiyana-siyana vagara vachikurudzira vanhu zvikuru vechidiki kuti vange vaine chekuita nenyaya dzesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development vaClarice Maduku takatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nemusangano uyu.
Ingati kune mhuri yeZimbabwe chirongwa chakokerwa neZEC chirongwa chakakosha kunyanya nekuti focus is on young people. History yeZimbabwe yaratidza pachena kuti kubvira muna 2000 kunyanya participation yemayouth hainyatsofadza. Zvichioneka nekuti paya patinoti vangani vakaregista kuvhota uye vangani vanenge vachivhota mungori mugore ra2018 chete patangoona kuti vazhinji vemayouth angaregista kuvhota ndopi vakati vhotei. So concern iyoyo ndinoona yakakosha kunyanya kuri ivo mayouth ari political.
Asi munoona here musangano wemazuva matatu uchikwanisa kuzadzisa zvirevo chekuti vechidiki vange vachipinda munyaya dzesarudzo?
ZEC ingangoda kuti inyatse kuenda kupfuurira musangano uyu waitika wamazuva matatu nekuti mamwe masangano akazvimirira ega ari kuti vanhu akwezve vanhu vachiita vasati vati tiri kunovhotera ZANUPF, tiri kunovhotera CCC, tiri kunovhotera bato rakati kuti rakati kuti zvirongwa zvirimo munyika pari zvino zvekuti mayouth anoparticipata muelections akawanda especially kuvhota registration zvichiri zvishoma. Sezvatakaona paya muna February pakamboitwa blitz yekutanga achinzi vanhu ngavanoregista kuvhota vashoma shoma vakaregista. Saka ndingati chirongwa chakanaka ngachienderere mberi asi ZEC ngaipfurikidze chirongwa chatinazvo mazuva matatu ichi.
Mukuru wesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vari parunare neStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kukurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi-chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko avo kutanga nemuvhuro musi wa16 kusvika chishanu musi wa20 mwedzi uno inove svondo rinouya. Mutungamiri wesangano iri Vaobeti Masaraure vanoti mutemo unobvumidza varayiridzi kutora zororo iri iro rinonzi compassionate leave pasi pechikamu 41G chemutemo yepublic service kana kuti public service regulations. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kupublic service commission panyaya iyi. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Danho ratikutora hatisi kukurudzira varayiridzi. Varayiridzi ndovauya kwatiri vachiti tarimirwa. Hatichagone kana chekubata. Maprizes akwira zvisingaiti. Zvisadzoreke. Mari haisi kuwedzera. Hatichakwanisi kubhadhara mabhills. Upenyu hwedu hwaakunzwisatiti. Tikamba tanotarisa isu kumaregulations yaitu yaemployer. Tinoona kuti tine patinotenderwa kuti kana tasvika pazvinhu zvinonzwisatiti zvinotambudza. Zvakaita sezvatasangana nazvo tinokwanisa kukumbira employer kuti timbozorora basa tichizvigadzirisa. Saka vhiki rino riwo semusi wa16 kusvika musi wa20 tokuti kuvarayiridzi iwiki ratoti compassionate week rekuti nyorerai kune musupervisor wenyu musi wemuvhuro momuudza kuti section 41 pag inoti kana paine zvinhu zvauinazvo zvinosatiti zvinoshungurudza chaizvo unotenderwa kuti umbozorora. Saka mazuva aya tokwatora nyika yese tichizorora tichirega kuenda kubasa. Asi tikazorori tiri kushandisa wiki iri kugadzirisa matambudziko akasiyana-siyana atosangana nawo.
Saka munoona here vakuru vebasa vachizenge vachitambira zvikumbiro izvo zvekuti varayiridzi vaende pazororo?
Chikumbiro ichi chakagara chabvumidzwa kare pamutemo. Saka vatungamiri vebasa vakwanise kuratidza zvinhu zviri pamutemo. Isu tiri kungoexercisa marights edu zvatakatopiwa nemutemo kare.
Nzira iyo yekuti varayiridzi vatore zororo svondo rose haizoonekwa here sekunge nzira yekuramwa mabasa nayo vamasaraure?
Kwete hazvo kuramwa mabasa izvezvo harisati tazvironga. Pamberi apa tichazoramwa mabasa chaizvo. Pari zvino hurumende ngaigare yaziva kuti zvatiri kuita izvi vangori vanhu vashungurudzika vari kuti tiri kumbozorora kwevhiki rimwe chete chete.
Mutungamiri weA2's Vaobeti Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Vamiriri vemizinda yenyika dzekumawirira vari muZimbabwe vangangosvika 10 vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo dzinochengeterwa nyanga dzenzou neveZim Parks nemuvhuro kuti vazvionere voga uwandu hwenyanga dzenzou dziri munyika. Rwendo urwu ruri kuuya pamberi pemusangano mukuru wekuziya nyaya dzine chekuita nenzou weElephant Conference uri kutarisirwa kuitwa kuhwange mukupera kwemwedzi uno. Mutauriri weZim Parks vatina Shefarao vanoti Zimbabwe yakagarira nyanga dzenzou dzakawandisa dzinokosha mari inodarika chidimu chemiriyoni yemadhora ekuAmerica. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mumwe murume kuVictoria Falls akaurayiwa nenzou nezuro usiku. Vanhu 35 vanonzi vaurayiwa nenzou munyika yose gore rino. Zimbabwe inofungidzirwa kunzi ine nzou dzinodarika 100 rezviuru. Tabata vaFarao kuti tinzwe zvizhinji.
Takaona zvakakodzera kuti tifambirane pamwe chete nezvinotaura mutungamiri wenyika wekuti re-engagement, let's re-engage. Saka isusu tiri kuedzawo nepatinokwanisa kufambirana nemuono wemutungamiri wenyika wekuti tikwanisewo kunge tichitaurirana nevamwe vekunyika dzekumawirira kuti tobatsirana sei kuti nyika yedu ifambire mberi kunyanyanya munyaya yekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Tinoziva tese kuti vashanyi vakawanda munyika muno meZimbabwe COVID isati yauya vaisvika iwo 60-80% vaibva kunyika dzekumawirira kuAsia nekuchamhembe. So zvakakosha kuti vanhu ava vange vachionawo kuti matambudziko edu atiri kusangana nawo akamira sei. Tichitarisa nyika yakaita seGermany semuenzaniso, imwe yenyika dzinotibatsira muurongwa hwatinawo hwokubatsirana kutochengetedza sei zvipfuwa zvedu.
Zvakakosha zvakadiva Farao zvekuti vamiriri vekune dzimwe nyika ava vange vachiona nyanga dzenzou dzamakaunganidza.
Tikoshera nekuti ndo zvinoita kuti nyika yedu ifambire mberi. Zvakatikoshera nekuti vanhu vanokwanisa kunge vane mari yekutenga zvinhu izvi vanhu vanobva kunyika dzekumawirira.
Muri kushandawo zvakadii nenyika dzemuAfrica dzine nzou kana matambudziko akafanana neenyu?
Anda pamwe chete nenyika dzemuno muAfrica kunyanyanya dzemuSadak nekuti tisu tine nzou dzakawanda dzasara. Mukatarisa nzou dzinosvika idzo 400,000 izvuru 400,000 dzasara dzinodarika 50% kana kuti ngati 65% yenzou idzi dzinowanikwa mudunhu rino rekuchamhembe kweAfrica. Saka zvakatikoshera kuti tirambe tichifambidzana tichionesana kutoita sei matambudziko atinawo. Nyika dzedu hadzisi kukura asi vanhu vari kuwanda vanoda pekugara. dziri kuwanda, miti iri kuparadzwa, nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze zvakatikoshera, ende zvakatikoshera kuti patichaenda kuConference of Parties muna November kuPanama tinge tichitaura tiri pamwe chete, tiite chirwirangwe chekuti vanhu vedu vanobatsirikana sei mukurarama, vanhu vedu vanowana sei chouviri kubudikidza nenzou idzi, kubudikidza nemasango atakapiwa naNyadenga.
Mutauriri weZimpax vatinashe Farao vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yechiuto iri kutonga muGuinea yarambidza kuratidzira kwemapato ezvematongerwo enyika mushure mekuzivisa kuti ichambotonga kwemakore matatu utongo hwejekerere husati hwadzorwa kunyika iyi. Vakuru vakuru muMilwaukee mudonho reWisconsin muno muAmerica vanoti vanhu makumi maviri vakakuwadzwa muzviitiko zviviri zvekupfurwa kwevanhu nepfuti mukati medhorobha reMilwaukee pedyo nenzvimbo yekutandarira. Apo zviuru zvevanhu zvaiona chikwata cheBucks chichitamba neCeltics mumutambo wesemifinari yeNBA Eastern Conference. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 kuti tinzwe zvaari kutipakurira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemamwe madzimai vanova zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa. Avo vanoti pari zvino vari kutarisana nedambudziko rekuti havasi kubatwa zvakanaka kuzvipatara pavanoenda kunobatsirwa kana vakazvitakura. Tichange tiri kunzwa zviri kusangana nemamwe madzimai maviri vatori muchipatara pari zvino. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, mungatitsananguroo kuti zvii zvamuri kusangana nazvo pari zvino muchipatara mamuri imomo muSouth Africa.
Ndinoitwa mai passion chitoro ndiri kuPretoria kuMamelodi ndiko kwandiri. Ndakazvitakurawo saka makuseni pandandichienda kuchipatara ndabuda mvura, ndatanga kurutana kubuda mvura, ndobva ndasvika kwandanichinda kuEstras Clinic, then ndobva ndidirecta kuMamelodi Hospital. Ndasvika kuhospital kuya, vabva ndichingosvika vatonditi kubudisa passport. Ndikati pari zvino passport handina. Svikanzi okay, wakakrosa seibhodha, tichikuda mari izvezvi tichitotanga kuakuatenda tichikuda 470. Ndikati handina mari, pandiri pano handishandi uye murume wangu ashandi. Vakati aa, muno maubudi kana usina kutipa mari iyoyo. Then ukarara muhamu vari kuda 1170 rands per night.
Muri kubatwa sei pavanenge vaziva kuti hamusi zvizvarwa zvemuSouth Africa?
Saka ini ndauyawo nhasi kubva zvandauya makuzvandausa neambulance, havana kana rubatsiro rwavandipa. Kana vachitaura nesu ndisu vanenge vachitirafura semaforena vachitituka vachiita zvavanoda, asi mari vachida pamusoro pazvo vachida mari. Ndekuri kuti vanoda mari asi kuti vachitibatawo zvakanaka. Asi hapana zvatingaita nokuti nyika yavo.
Shuwiro yenyu ndeyeyi, uyezve pane rubatsiro rwamungada here pane zvamuri kusangana nazvo imomo muchipatara chemuSouth Africa sezvizvarwa zveZimbabwe?
Mona rubatsiro rwatingodawo semadzimai akazvitakura. Kana dekuru kuti vatibatawo zvakanaka varega kutirafura, tangobvisawo mari yavanoda zvakanaka, tabudawo zvakanaka uye tabatawo vana vedu zvakanaka. Zvozvete zvatinenge tichida, kwete kuti vanoda mari pamusoro but vachitishaudha vachitituka, hazvina kunaka.
Regai tiende timbonzwa zvakare kubva kune mumwe mudzimai ari muchipatara uyo anoti akabatsirwa mwana wake ari primicha pari zvino. Asi ari kutotyira kuti achawana kupi mari yekuti vabhadhare mari kana vachinge vakuda kubuda muchipatara ichi.
Hamuna munhu ndichiri muchipatara ndisati ndaudzwa bhiri rachona. Bhiri rachona ndichazorudzwa ndabuda muchipatara nekuti mwana wandakazvara epuretu. Mari dzachona dziri kubvisiswa vanhu dzakawandisa chero ichibva kuzvara ukasagarisa chero ukazvara sanhasi kubva watobuda nguva iyoyo.
Mari dziri kubhadhariswa kuti munhu abatsirwe dzakamira sei?
Kana ukazvara noma unobhadhara 2000, ukazvara neopashe unobhadhara 5000, ukagarisa ma8000, 9000 zvichikwira.
Saka imi muri kuziva here kuti muchange muri kubhadhara mari pamunozobuda nemwana kana achinge anzi akukwanisa kuburitswa muchipatara? Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chedu chemadzimai chatinokupai svondo rega rega.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Nhasi tine hurukuro naSabhuku Madzinga vaWebster Muru wekuward 1 kuHonde Valley pamusoro penyaya yazunza nyika yose yemukomana Morris Muchena wekuChisuko, uyo akapedza mwedzi 16 achiita semudzimai mushure mekuroorwa naAndrew Chafa wemubhuku raMadzinga. Nyaya iyi yakatanga kuparurwa neKaranganda TV, avo vakazotibatsirawo kuti tisvike kuna Sabhuku Madzinga. Ngatinzwei Sabhuku Madzinga vachitsanangura mafumurirwo akazoitwa Morris.
Madzinga muno chakaitika ndechekuti kunoku kune tournament yakutambwa madzimai achitamba bhora ravarume. Saka bhora iri rakatambiwa Sunday yasiriki, vachitamba bhora madzimai vakatamba just 15 minutes, nekuti vataitamba navo vanga vachibva Chisuku madzimai vacho vachida kutamba nevadzimai vemuno mamadzinga muno. Saka vakatamba bhora iri 15 minutes, then 15 minutes dzodzidzi ndakatosvikawo pagrand ndichiona vari kutamba iyeye mukadzi yeye anga atoriwo mugraund achitamba bhora. Saka izvaaitamba bhora vanhu vaingozvibvunza kuti ei mabandiri ari kuita mukadzi uyu bana bhora pari kuita mukadzi here kana kuti murume. Asi hapana akakwanisa kumubvunza pakuti uyu mukadzi here kana kuti murume.
Saka makazoziva sei kuti haasi munhukadzi Sabhuku Madzinga?
Bhora iroro rapera pakazouya mumwe mukadzi anonzi Nometa anobva kuChisuku ikoko achibva abvunza kuti imi vanhu vekwaMadzinga vachitambisa bhora nemunhu wemurume zvinobvumirwa here? Tikati isusu munhu wemurume uri kutaura kuti atamba bhora ndoupi apa? Ndokubva adisikiraibha mukadzi iyeyo kuti uyu anonzi Morris Muchena. Tikati iya uri kutaura kuti Morris Muchena, isusu munhu uyu akapembererwa kubhuku kwedu usiku hwese kusvika vanhu vaswera achinzi muroora, iwe uri kumuita murume pakuti kudii? Zvikadaiwa murume uyu nokuti ndii ndakafunda naye ende uyezve tandinogara naye kuChisuku, ndakatofunda naye grade 1 to 4.
Saka makatambira sei tsananguro iyi?
Vanhu vakakashamidzika zvikuru asi hapana akakwanisa kuzozvibvunza kuti munhu ari kutaura chokwadi here. Saka chiitiko chakazoitika ndechekuti wa musi wechitatu inini ndandiri nemitingi yangu panapa, pakauya hanzvadzi yake yakaberekwa nayo mudumbu. Ndiyo yakazokwanisa kuti tese isusu vanhu vekwaMadzinga tizive kuti uyu haasi mukadzi murume uyu. Vakauya vachiti izvo tiri kuuyawo kwamuri Sabhuku, tiri kuda kuti titeerewo Morris Muchena. Morris Muchena uyu ihanzvadzi yangu, asi tiri kutonzwa kuti akaroorwa kunoku akatopondererwa kuitwa semuroora, but munhu uyu ihanzvadzi yangu, ndakaberekwa naye mutumbu rimwe chete, ini ndoko vandata aiwa ndikwanisi kukuperekedza kwenda nani ikoko kwakarohwa kwachafa ndikaende kutumirei vanhu vanotomutora auye pano ndoko vandatuma varume wangu vanokwana kuita 6 vachibvoenda kwomutora kumba kwako ndokubva auya pano apa
auya padare penyu akati kudii
murisi muchena ndakamubvunza kuti ava vanhu uri kuvaziva here avo pekutanga ipopapo akaramba kuti handiwazivi but ndokubva ndapa soko yedu kuna tete wacho hanzadzi yake yaitaura kuti ii hanzadzi yako ndakaberekwa naye muduku ndiwe takazoti chimubvunza iwewe kuti unozvibvunza ani ano kuziva here ndopa akabvunzwa murisi muchena achibva azoti inini ndinowaziwa hangu but nguva inei handifungi kuti ndiri right asi inini ni hanzadzi yangu asi nini nditori musataniki inini ndakajoina zvose sataniki ndichimubvunza mubvunzo ndakati iwewe morisi zvava kubvuma iwewe kune hanzadzi yako kuti uri munhu murume wakanga wamboroorwa seiko nemurume uyu wekwachafa uyu saka iye akati zvanzi zvazvii zvemachiripiti because mukandibvunza izvozvo izvo hatikwanisi kuzvitsanangura papa rezvimwe izvi ndakamuti bvisa bvudzi rako iwewe chiwigi chako akapfeka chechikadzi akabva anditi ndikabvisa wivhi ndinogona kubvisa via 24 hours hakuzondioni panapa saka inini ndakabva ndazvitya ndokubva ndapawo kune hanzadzi yacho akati ano ini sati ringomutera kuti tiende nayakumba because taane 2 years tichimutsvaga munhu tichimushaya saka zvotaimushaya takazonzwa kuti ari kunoku ndosaka tasvika kunoku ndokubva ndazovapa inini kune vekwachafa wacho kuti ano chitorai munhu uyu muende nayakumba inini musabve ipo apapo kana inini ndaenda kubasa ichazodzoka ndinonzwa kuti murume wacho zvaasipo ari kuHarare akafonerwa achauya zvetichozopedzisa soko iri tiri pamwe chete saka ndakazobva kubasa inini ndokuzosvika kuenda kwachafa kwacho ndotonzwa kuti wabvumirana kuti ano inini ndandisigasiwo kuti iwewe uri murume ndokubva watorana uchienda kumba kwavo asi nyaya yacho yanga yatoenda kumapurisa kudhara
saka pari nhasi varipi vaviri ava
vairiva vari mumaoko memapurisa ndakazonzwa kuti vangu vari kukoti yakatangira padc ndokuzonzwa kuti vatransferwa kuti vaite koti yevakwamutara hamene kuti chokwadi ere chirikungotaura vanhu
asi tichitarisa nyaya iyi sabhuku madzinga pane mhosva yaparwa here apa
isusu tinoti kune mhosva yaparwa muchiwanhu chedu tiri kutomirira kuti ikokoko kwakamira sei kumatare ezvemhosva kana vari kunzi ikoko kumatare ezvemhosva hakuna mhosva but kune kuti nayo sechigariro chedu chechiwanhu hatitaitaona zvakadaro
pane matanho amungazotarisira here kutora mungazivisa vanhu kuti zvii zvinozoitwa zvekuchenura nzvimbo
hatinazvo zvekuzoita because kugara kwedu matunhu yedu isusu nechiitiko chakaitika chiti chiri kushikurudzika zvikuru hatitaitanasa kugadzika nehanda dzedu kuti chiitiko chakadaro ichi chinozoguma chakaita sei toda kuti titore matanho pabva pane zvavakaita izvi nekuti hasaita zvoona futi
kune vamwe sabhuku madzinga vari kuti izvi hazvinei nechisatanisti chiri kutaurwa nemunhu uyu asi kuti vanhu ava vanogona kunge vaizivana vari vaviri vachiita zvavo hongochani munoti
kune vakatowanda vari kutaura nezvekuti ichi chingangove chisatanism zvechisatanism hatizvizivi but chingochani tiri kuzvitambira sechingochani because ivo pachavo pauviri waitozivana
aiwa ndinotenda zvikuru sabhuku madzinga manga makateerera kuna sabhuku madzinga vawebhista mhuru wemuwadhi 1 kuonde valley muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu munhau dzemitambo chikwata chengezi platinum stars chapa bhenjani mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi kuchikwata ichi Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars yadambura Tenax 4-0 Baobab Stadium nhasi masikati ndokupa mwari wari kukunda kwake kwechipiri kubvira zuva iro akapinzwa basa. Izvi zviri kureva kuti mwari wari akunda mumitambo miviri ndokuita mangange mumitambo miviri nekurohwa mumitambo mumwe chete pamitambo mishanu yaashanda kungezi. Asi kukunda uku kwakwidza Ngezi Platinum nhano imwe chete chete pamusoro petafura yePSL kusvika pachinzvimbo chechishanu yakaenzana pamapoints 24 neManika Diamonds. Asi Ngezi yaenda pamusoro peManika Diamonds nezvibodzwa zvina zvacho zvabuda mumutambo wanhasi. Asi Manika Diamonds ine mukana wekusvetuka Ngezi Platinum Stars sezvo ine mutambo mangwana neBlack Rhinos kuSakuba Stadium. FC Platinum ndiyo yave pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi maviri nemashanu mushure mekurova Yadha 2-0 nezuro. Kunyange yarohwa nhasi, Tenax yaramba iri pachinzvimbo chegumi neshanu zvichitevera kurohwa kwaitwa ZPC Kariba 3-0 neBlue City nhasi masikati zvekare. Mune mumwe mutambo nhasi, Herentals yaita mangange 1-1 neBlue Chiefs. Murairidzi weHerentals Kumbirai muti wekuziva anoti mangange mumutambo wavatanga kunwiswa achavabatsira mumitambo inotevera.
Kumaneja kwataita kuti tiwane iyo point zvinofadza. Kana watiwana point zvinotipa manyoko tinoenda pamamwe magames achatevera.
Herentals yave pachinhano chechinomwe kusvetuka Black Rhinos iyo iri kutamba mangwana. Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints makumi matatu. Chinzvimbo icho mumwe muteveri wayo vamasimba denenga vanoti haisi kuzobva zvekutamba.
Patasvika apa ndepekuti isusu seDynamos hatichaburuka patavi. Vese vanofunga kuti vachatidzura vana FC Platinum nana Chikenini kavambokangamwa vozvapfana na King na Dolo bhora ravari kutamba hariite. Kocha wedu ndirai ari kugona kuronga zvidhori. Saka panguva ino yatiri takutoenda.
Asi Dynamos ine mutambo mukukutu mangwana apo iri kushanyira Highlanders kuBaba Field Stadium. Mitambo pakati peBoso neDimbare yakaoma zvekuti vashoma vanoda kuisa mari dzavo kubhejera chimwe chezvikwata izvi. Wawa ndiyo yave pasi pasi petafura nemapoints mapfumamwe kubva mumitambo gumi nemishanu mushure mekuita mangange 1-1 neHarare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vosangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi-chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko aya. Chikwata chengezi Platinum Stars chopa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Diva na kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2022 igama ngontungamile inkomo ezihamba phambili iZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF leTRPC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezendle olweZimparks luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlofu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweletisa izimali ubathiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezendle olweZimparks luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga eZimbabwe kusukela ngozibandlela lonyaka selisedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlofu eVictoria Falls izolo ebusuku. Isikhulumeli salolugatsha umnumzana Tinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi balusizi kakhulu ngalesi sehlakalo. Uthe ngeviki edluleyo kulababili njalo ababulawe izindlofu eVictoria Falls. UFarawo uxwayise abantu ukuthi bekele ukuhamba ebusuku ikakhulu endaweni ezaziwayo ukuthi zilenyamazana eziyingozi kanti njalo uthe kumele uZulu achiyane lokuhlokoza inyamazana. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe achiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baqhubeke ngomhlangano wabo namuhla okuhlaziya ezokhetho oqoqwe iZimbabwe Electoral Commission. Abanye besithi likommission kumele iqhube umsebenzi ngendlela esuthisa wonke umuntu ukuze kungabi lokudonselana phezu kwempumela. Abasakhulayo laba bebekhuthazana njalo ukuthi bengaze bavuma ukusetshenziswa kundaba zodlakela. Baxwayisene njalo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Lo mhlangano usungulwe izolo njalo uphela kusasa. Ungenwe ngabatsha abagoqela abeZANU-PF labe Citizens Coalition for Change. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeEkhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DBT.
Besingayizwanga thina le youth conference kodwa iqhakatheke kakhulu ukuthi lethe izekhi lethe ama stakeholders achiyeneyo ukuthi bazoxoxisana ngendaba zokhetho indaba ze electoral participation into ezinjengazwalozo. Uqhakatheka kwakhona ekusekuthini ukuthi izekhi la ibe lethuba lokuthi izwe esingathi ngesikhiwa ama concerns abantu abachiyeneyo kungaba ngabantu abatsha kungaba bezombangazwe ukuthi bazwisise ukuthi okwenza ukuthi ukhetho lungatrustwa eZimbabwe yini konke nakuqathekile ikho ngincabe senza iconference ukuthi angazi ukuthi iagenda yeconference yakho na yini kodwa kuqathekile kakhulu ukuthi kube la dialogue sessions afana nalawa ukwenzela ukuthi sonke njengama stakeholders kuma elections wona la sihambe kanye kanye.
Izeki ingaqhubeka ngemihlangano enje ibambisanele inhlanganiso ezizimeleyo ezifana lezenu singabona kusiba lobubelo yini ekhuphuka amanani abantu ababhalisela ukufota.
Imhlangano enje iqakathekile kakhulu kodwa uqakathekileyo ukuthi after nxa imhlangano isiyenziwe kuphumani kuba lempumela bani kuba lama reforms bani ngoba singakhangela kathesi ukuthi khona lathi njenge ekhaya vote siqoqisana lezeki njalo nje especially iyebulawayo province mat north lase mat south kodwa izikhalazo zethu baya bezihambisa khona le eHarare ku commission so esikufisa ukuthi kube lezinye izinto lathi sizibonayo ukuthi sokube lenguqu kola nalapha yana kwenze ukuthi kusincedise ukuthi lati nxa sikhankasa sikhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuvota kube lokunye laba abakubonayo ukuthi hayi sokube lokulungisiswa okuthile lapha sokulungiswa selalaphana kuyancedisa kakhulu ukuthi sithi restore iconfidence yabantu kuma electoral processes wona la yenzakala eZimbabwe.
Umnumzana Nkosi Khona DBT isikhulumeli senhlanganiso yeKhaya Vote 2023 kusenjalo abantu abagogekileyo bebevota eHarare namuhla kukhetho lokudinga usenetha obamelayo ngemva kokubhubha kumeli wabo usenetha Rejoice Timire nyakenye. IZimbabwe Electoral Commission ithi lolu khetho luhambe kuhle njalo impumela yalo iza kwethulwa namuhla. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iathuzi ithi umthetho kamongameli Emmerson Mnangagwa ovimba amabhanga ukukweletisa uZulu lamankampani izimali usuchiye ababalisi besebunzimeni obukhulu ngoba baphila ngezikwelete. Umthetho lo wethulwe ngeviki edluleyo njalo uhulumende wazise namuhla ukuthi useufakile kugwalo lwe-Government Gazette. Iyathuzi ithi okudanisa ababalisi kakhulu ikuthi kabasenelisi ukuthola usizo kusikhwama se-GEMS lapho abafaka khona imali zabo nyanga ngenyanga ngenjongo yokuthi benelise ukuyiboleka nxa bethe behlelwa ibunzima. Iyathuzi ithi ngobunzima bonke lobu ikhuthaza ababalisi ukuthi baye kukhefu kusukela mhlaka 16 kusiya kumhlaka 20 kulinyanga. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Isimemezelo esenziwa ngupresident esokuba amabhanga angasaboleki abantu izimali sibuya ngesikhathi esibi masikhangela ababalisi leholo labo. Indlela akade sikhona ekade isetshenziswa ngababalisi abaningi yikuthi bebesebenzisa isalari yabo kumbe singathi liholo labo ukukwenelisa ukuthola imali yamaloni ebhenki ukuze benelise ukufeza ezinye izidingo zabo. Uhulumende nxa eselumisile lolu hlelo kutsho ukuthi ababalisi sebeyasala lakhona ukhiyana okulithonsi okubizwa nguhulumende kuthiwe ngumholo sebezathwala nzima ekufezeni izidingo zabo. Ubuyanga babo ababalisi hlehle sobuzavela kathesi ngoba ukubolekwa imali ngamabhanga bekukuvala lokhuyana kungakhanyi kakhulu lanxa besesingabantu bezikweleti.
Ungachasisela abalaleli ukuthi uhlelo lweGEMS lolu lusebenza njani kahle kahle?
IGEMS luhlelo olwabuya lohulumeni. Okwakuqala ngithanda ukuthi ngazise abalaleli kankomo ukuba uhulumende esenza isinqumo seGEMS kazange adinge ukufuna ukuzwa imbono yezisebenzi zakhe. Yena wabuya lohlelo esithi luhlelo lokuba ancedise izisebenzi zakhe ukuseva. Sithathelwa 2.5% yomholo wethu. Wena obususiya aplayela iloan. Okwasethusa kakhulu ukuthi uhlelo lolu solufikile. Abantu bakhonona uhulumende wasecity abangalufuniyo uhlelo lolu phecelezi ngesilungu kaba opt out. Abantu bagcwalisa amafomu oku opt out. But lalamhloko bonaba ba opt out imali lokuthatha. Okwesibili labana basalayo beluyamukele uhlelo lukahulumende lolu belibone ngani loza basiza. Baqala ukufuna ukuapplyela ama loan lawo. Njengoba ngithilo phambilini ababalisi lezi sebenzi kakhulumende sebephila ngamaloni lavela kulokho okuzinhlanganiso okunikeza amaloni sathola ukuthi nxa umuntu eseapplya laphana bona kule mali abayifunayo ukuthi ibikhona emholweni wakho ukuze benelise bona ukukunikeza iloni le kodwa nxa bethatha imali yeGEMS 2.5% abakunaki konke lokho
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iA2s Uhulumende yena wazise izolo ukuthi amankampani aqhuba inhlelo zokulima akasaphathwa ilumthetho.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela
ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela namba wafubembula.
Kweze maphandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezifuyo soluvimbe ukuthengiswa kwenkomo emadobo lasebulilima kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-foot and mouth kulezi ndawo. Izakhamizi zikhala ngokuthi lelinyathelo lizabangela ukuthi sithwale nzima ngoba siphila ngokuthengisa izifuyo. Walpeti Ncube usipha lolu daba.
Umqondisi ogatsha lwe-veterinary service ezantsi emaNdebeleni, umnumzana Enathi Mdlongwa, ubhalela abakhokheli balolu gatsha ezigabeni zombili ebazisa ukuthi umkhuhlane we-foot and mouth uyawumemetheka ebulilima lasemadobo kungenani le mizamo abayithathayo yokulwisana lawo. Ngokunjalo umdlongo othi sifuye sisuka kulezi ndawo kasisavunyelwa ukuthi zisuke lapho ezikhona lo mkhuhlane uze utshabalale. Umdlongo ophinde wathi loba nje lelinyathelo lilukhuni balithethe ngoba imithi yokuqeda lo mkhuhlane isilela. Kodwa izakhamizi eziqoqelana umsakazo zithi bezingakananzeleli kumemetheka kwalo mkhuhlane endaweni zazo. Ngumnumzana Luka Ncube oyisakhamuzi sakobhewula emadobo.
Bona nxa sebefaka i-quarantine thina lokhu kuyabe sokusidisturb kakhulu ngoba kade sangithi izikolo zivuliwe zivulelwe ukuthi abantu oyenelisayo athengise lawo maguqu amabili amathathu ukuze ayenelise ukubhadala amafees. Manje nxa sebefaka i-quarantine phezu kokuba vele isimo sinje, so lokho kuyasiphazamisa kakhulu kakhulu kakhulu. Into ekhona nje ukuthi bona baya befanele bayenze izinto ngendlela eyiyo ukuthi umkhuhlane wonke lo uyahlatshelwa uyenziwani ngendlela zakhona, hayi ulondolozwe ngendlela zakhona, hayi ukuthi bezoqhamuka sebefaka ama-quarantine. Unga-quarantine ukuthi umuntu engathengisi into eyiyo ethenga impupu yakuthi kuyenziwe njani.
Umnumzana Love Moncube esinye isakhamuzi semadobo la uthi lo mkhuhlane bawuzwela khatshana.
Iround yethu lapha asikadibani nakho, khangelela ukuthi khona alibana kuyavikelwa masinyane, i-veterinary isondele masinyane ukuze kuvikele ingakasingenele. Kwakathesi ayasikadistethwa yilutho mpela siyezwa kukhona ezindawo ezehlukileyo.
Umnumzana Colin Gwenya uthi lelinyathelo lizaphazamisa inhlalakahle yabo ngoba bephila ngokuthengisa izifuyo.
Abantwana siba ezikolweni zinkomo, ukudla le wathi asilimanga ukuze sithengise inkomo kodwa abantwana bahle ukubhatala izischool fees ezikolweni zinkomo. So kuza siaffecta sibili kakhulu, hayi kancane, ngoba izifuyo yibhenki yethu, abaningi asisebenzi.
Umnumzana Andrew Ngwenya oyisakhamuzi seGwambe Plumtree uthi wabona inkomo seziqhula ngemva kokuba kufike idube esigabeni sakibo. Ngaphandle kwalezi ziqinti, lo mkhuhlane ubikwa uhlasele inkomo eGwanda laseBedbridge. Umkhuhlane foot and mouth umemetheka ngesiphangephange, ngakho abalimi bakhuthazwa ukuthi baphange bazise abogatsha olunakekela isifuyo lapho inkomo zabo zigula. Bakhuthazwa njalo ukuthi bengali izifuyo ezizifeleyo kumbe abaziqedise zivele zizigulela. Usenjalo uZulu ezantsi emaNdebeleni usekhala ngokuswelakala kwamanzi kulandela ukungani kuhle kwezulu. Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze eGwanda North uthi bazabhekana lo dubo lwamanzi lomnyaka kungakapheli. Amadamu amaningi kulesi sabelo agcwele ithebe-thebe okudala ukuthi engabambi amanzi lalapho izulu lithelana kuhle.
Lokho kubangelwa ukuthi amadamu esasilawo sayagqibeleka ngemva kweminyaka eminingi elokhu engenwa inhlabathi kungalalokho okuthiwa i-scooping, i-rehabilitation phela. Qakathekile-ke ukuthi uhulumende agcwalisise isinqumo sakhe sokuthi i-district ngayinye ngayinye kumele ibe le-drilling rig kwenzela ukuthi amanzi alandele phela ku-underground lapho atholakala khona. Qakathekile ukuthi uhulumende abe lohlelo lwe-bore drilling, aphinde njalo uhulumende avuselele amadamu asagqibeleka, akhuphe udaka lenhlabathi osolugqibela amadamu.
Iningi lamadamu adilizwa lizulu eminyakeni edlulileyo alokho engakalungiswa okudala udubo lwamanzi ezansi emandebeleni. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxalo nkosazana Roseline Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrats iLead elikhokhelwa ngabesifazane.
Thina njengephathi yeLead sifuna ukusukumisela umuntu wesifazana lamankazana yethu lama-youth ukuthi esukume sibili silogatsha lethu kakhathesi oluthiwa khona Together We Can. Sizama ukunceda abangakwanisi ukubhadala izibhedlela, abangakwanisi ukuthola imali yokuthenga imithi yokuthi bezilaphise. Liyapha nje bonke abangakwanisiyo banabo. Sikhangelela amapensheni yazi yiwe simancedayo futhi ngama-advise ngameshena njengezuba lapha ukuthi abantu bezuba bazange bebhadalwe. About voter registration sikhona futhi ngikhola sabhala ama-articles amaningi sisithi abantu abagijime berejista ukuvota ukuthi manxa bentu be-census befika nje abantu bethini be-cooperate. Njalo nje futhi njengephathi ekhokhelwa umuntu wesifazana sithi khona umuntu wesifazana kasukume eme laye silingane lamadoda. I-national constitution yethu eka-2013 ikhuluma ukuthi ifuna 50-50 maybe workplace noma ukuthi khona emakhaya indawana zonke nje kuparliament kufuze kube yi-50-50. Iparty yethu iyalwisa ukuthi that 50-50 ibe khona kuparliament, sibe khona singabafazi siyenze hafu isihamba sonke labadlisa sike silwisane le-patriarchal ekhona lapha eZimbabwe.
Ibandla lenu likhokhelwa ngowesifazane, liyake lithole yini ezinye ingxaki kumbe obunye ubunzima elibhekana labo ngenxa yalokho?
Ulinde Masarira sehlangane lenhlupho eziningi eze impathi nje ekhokhelwa umuntu wesifazana ngokuthi sikhangelelwa phansi. Kabafuna amadoda ukuthi khona sike sisukume lathi sike silingane labo. Siyahlangana lo body shaming, sihlangana labantu besitshela ukuthi singamahule, abantu besitshela ukuthi khona lila bantwana abaningi, abantu besitshela ukuthi khona abantwana bala ma different fathers. Besihleka abanye ngabasijikijelayo bengasibona. In fact ku internet sibili siyabe sithethiswa siyenza wonke abakufunayo ngabantu besilisa. Yikho esifuna ukukuqeda khonokho.
Amathuba okuthi ibandla lenu linqobe anjani? Siyabona ukuthi kulamabandla abalisayelezana uPF LCCC abanengi abakholwa ukuthi alabasekeli abanengi, singatsho layo iMDCT lina limi ngapi khonapho? Libone yani lizanqoba nje lilabasekeli abanengi yini, njalo lizabakhuthaza njani ukuthi abantu bexhase ibandla lenu?
Silamaphathi amaningi sibili njengo-CC, ZANPF, MDCT. Thina njengekusukuma esikwenzayo sithi khona njengephathi entsha siyalwisa sibili ukuthi khona abantu ngabasivotele bebone ngokuthi umuzi ngumama. umuntu wonke sukuma nje ake ngeni sumama esikhundleni sika president ngeke ngeni sulinda masarira sibone ukuthi khona kasiphumeleli yini njengeZimbabwe ukuthi iZimbabwe ayibuyeli yini ube esimeni esinhle manga ikhokhelwa umuntu wesifazana ngasikambeni sonke 2023 siyevotela umuntu wesifazana sonke sihambe siyevotela uLinda Masarira njengo president kanye wonke lama councilor akhe elead kanye wonke lama member of parliament akhe elead umuntu wesifazana lamankazana ngababonewe bengabantu sithi no ku child marriages sithi no ku women abuse so 2023 vote lead to power
ibandla lenu lilabo abangathi amalunga ama officials awesilisa amaningi
ilead party silabo sibili ama abesilisa half half akula umuntu esincindiselayo phansi sithi umuntu wonke sukume ngabe ngumfazi ngabe ngumuntu oyindoda sithi 50-50 nge constitution yeZimbabwe ukukhuluma khona eyalungiswa ngo 2013
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Roseline Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe elelabor economists and African Democrats elead esixoxelaye eseHarare asidibaneni njalo ngomgqibelo lo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni lilami usithandekile emhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
elinga lichona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eye Zimbabwe Sexual Rights Center Mumzana ungasitshela ukuthi njengenhlanganiso siyasizwe ukuthi liyaphathisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa ucansi ungasitshela ukuthi umumo unjani lezi nsuku ikakhulu kunhlanganiso yenu
no hayi siyabonga kulezi nsuku nje umsebenzi yiwo omningi inhlanganiso iyakhula asinke okunye kubangelwa ukuthi umsebenzi wethu esiwubambayo nawo asinke abantu bakithi bayadinga ukuthi sibaxhase sibasekele kakhulu ababala amaphepha bangabe bebonile ukuthi inani lengculaze liyakhwela koBulawayo ngakho-ke kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezinjengezethu ezisapota abantu bezincedisayo ngokunika abantu izinto zokuzivikela besiye ecansini ukuze bathophe ucansi oluvikelekileyo zibe khona nokufundisa nje ngocansi oluvikelekileyo imfundiso yangkhona iqakathekile ngakho-ke kithi kutho ukuthi umsebenzi mningi kumele sibophe ziqini
manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi inani labantu ababanjwa imikhuhlane yocansi elikhuphuke ikakhulu ngalezi nsuku
okokuqala kutshengisa ukuthi abantu bayahamba emacansini njalo besenza ucansi olungazikelekanga yinto yokuqala esiyibonayo okwesibili abaningi bakhombela ku-COVID-19 ekuthini kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini abantu bahlala bengayi ndawo bengahambi ekuhlaleni kompana abantu bevalelini kungavunyelwa ukuya ngaphi kuyakhanya ukuthi icansi belisenzakala sike sabona futhi inani labantwana abancane bephuma belezisu ngesikhathi sivalekile kutshengisa ukuthi ucansi belukhona lusenzakala khathesi sesisiza linani labantu abale mkhuhlane ethimbana ngokwecansi ndayo ikhuphukile ngezinye zezinto lezi ezikhona okunye esingabe sicabanga ukuthi kuyabangela ukuthi imikhuhlane ethelelwana ecansini ikhuphuke ebantwini bakithi ukuthi inani labantu abathanda ukusebenzisa kokuzivikela amajazi omkhwenyana lalo liya lisehla kwehla angazi ukuthi kubangelwa ukuthini kuno.
Kodwa bona abayenza umsebenzi wokuthengisa ucansi bathini lezi nsuku, bathi sokungconywana yini njengoba imigoqo ye COVID-19 ingani singanene?
Ekukhulumisaneni kwethu labo sikhangela nje ngezimpila kahle lokuthi baphila njani. Bayathi bathi ibhizinisi lomsebenzi lisusiba ngcono lokho kwavunyelwayo ukuthi amabhawa avulwe namakhefi la ekhona esesuliwe. Sokusenza ukuthi umsebenzi wabo ube ngconywana. Sebebuyela abaningi emabhizinisini lalaba akade bethengisa ucansi bengemgwaqweni sesikwanisa ukuthi sibabone endaweni zabo zokuthengisa ucansi bemile. Laphana kulamakhefu abapholisa beqetha bonke abantu etown besuka lesi khathi lapho kungavunyelwa muntu etown lamabhawa evalwe kodwa kathesi sesibabona sebebuyela emsebenzini sibile. Hhayi bayafika ukuthi ibhizinisi selikhuphuka.
Lo-ke ngumnumzana Mojalifa Mokwele, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center. Ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris. Siziqhibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomhlabeleli wezokholo uMbonisi Msimanga. Silinsizwa izethula.
Ngithanda ukubulisa kuqala, ngithanda ukubulisa kuqala kuzindawo zonke. UMbonisi Msimanga lo udabuka endaweni yaseZimbabwe esigodini saseNsuza, khona ukudabuka khona uMbonisi.
Sibona lapha Msimanga ukuthi uphethe ama-singles kuphela, awukabi lamadlalade yini, njalo ingoma zakho zitholakala ngaphi?
Sasebenzela phezu kwe-albhamu, kunjengamanje sisebenzela phezu kwe-albhamu ngokuthi ma kuphela unyaka abantu bengalinda i-album. Endaweni zokuxhumana ungangi-checka even ku-YouTube or wonke ama-social media ngiyatholakala. Ungabhala nje Mboniso kwaMsimanga uzongithola lapho noma kuphi. Le ngoma ziyakwazi ukutholakala nje konke ama-online stores akhona, YouTube.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi?
Abalandeli ngibatshela amazwi ukuthi abalandeli bami ngiyalithanda kakhulu balandeli, and ngisazonenzela qhubeka ningisapote ngoba ngisaqala nje njengamanje ukwenza i-album eyayona lo nyaka. So shethi balandeli ngiyalithanda, ngisazoba right nje, ngisazoniphekela kahle kuvuthi.
Uphuma ke enkundleni uMbonisi Msimanga ngale. Msimanga ecula ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF le-TCC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezenhle olwezimpacts luthi abantu asebebulewe zinyamazana seganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweletisa izimali ubachiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Kwanele Mthwakazi, asibeni sonke kuhlelo olufanayo kusasa. Yimi uNtungamile Nkomo.